manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechipiri zvita 12/2017 makaterera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tandonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Congress yeZANU-PF yotarisirwa kusanzwa zvisungo zvevanhukadzi vanga vachida kuti mumwe wavatevedzeri vemutungamiri webato iri ave munhukadzi. Zimbabwe inokurukurwa muWashington DC nekomiti yeSenate inoona nezvekunze kweAmerica. Vagari vekumasvingo vokurudzira hurumende kuti ibvise mauto mumigwagwa pamwe nenzvimbo dzinosvikwa neveruzhinji. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Congress yeZANU-PF yeChimbi-Chimbi iri kuitwa nemusi wechishanu muHarare iine zvinangwa zvikuru zvinosanganisira kutambira vaEmmerson Mnangagwa somutungamiri webato iri, kupa vaMnangagwa masimba okumirira bato iri musarudzo dzegore rinouya uye kutambira zvisungo zvakaitwa neCentral Committee musi wa19 Mbudzi. Zvisungo izvi zvinosanganisira kutambira kubviswa pachigaro kwemutungamiri webato kwakaitwa vaRobert Mugabe, kutambira kudzingwa kwakaitwa nhengo nomwe dzechikwata cheGeneration 40 dzinoti amai Grace Mugabe, vaSevia Kasukwere, vaPelekezela Mpoko, vaJonathan Moyo, vaIgnatius Chombo, vaKudzanai Chipanga naMuzvare Mandi Chimene. Mutauri weZANU-PF vaSimon Kayamoyo vanoti Congress iyi ichavhurwa zviri pamutemo nemutungamiri webato vaEmmerson Mnangagwa. VaKayamoyo vatiwo Congress iyi haisi yekusarudza vatungamiri vatsva asi kuti ndeyekutsigira shanduko yakaitika zvichitevera kupindira kwakaita mauto pasi pechirongwa cheOperation Restore Legacy. Pachisungo chakabva kuWomen's League chekuti pave nemunhukadzi pavatevedzeri vemutungamiri webato, vaKayamoyo vakatizve zviri kudare reCentral Committee kuzeya nyaya iyi kana kusaibata zvachose. Vati zvinhu zvichange zviri patafura yeCongress zvitatu chete zvinoti kutambirwa kwavaMnangagwa, kutsigirwa kwavo kuti vatungamire bato musarudzo uye kutambira kudzingwa kwenhengo nomwe dzeGeneration 40. Nyanzvi inongorora nezvematongerwo enyika uye iri nhengo yeZANU-PF vagadzira chirumhanzi vanoti nyaya yemadzimai haitaurwe nezvayo nekuti ZANU-PF ibato rinofamba negwara. Ngatinzwei hurukuro yavaita naRay Choto weStudio 7.
Kana ZANU-PF ichinge yatoparura kuti zvindo zvinenge zviripo, ibato ragara rinotevedzera zvarinenge rataura, hagoni kuzova pane dzimwe pfungwa kana kuti umwe muono. Zvisungo zvitatu izvozvo, kana tingati maresolutions pachirungu, ndizvo zvinenge zvichingoitika chete.
Madzimai anga achinyunyuta nenyaya yekuti izvo havana mumwe wavanovamirira mutungamiri wepamusoro, vakabudawo zvakare nechisungo chekuti izvo panoitwa musangano weCongress nyaya inge ichikurukurwa. Saka ichange yakamira sei nyaya iyoyi?
Musangano weZANU-PF unoita Congress makore mashanu ugoga, asi ino yaitwa extraordinary Congress nekuti pane zvazvakonzeresa kuti zviitike izvozvo. Saka nyaya iyoyo yamadzimai inyaya yavo yakanaka chose, asi kuti pari zvino kutaro wakaitwa kuti panongwa zvitatu chete zvinenge zvichizoororwa zvinoreva kuti nyaya madzimai yambotende kwei bijanana asi hazvirevi kuti chichimbo chavo hachinzwikwe
ko madzimai acho akasimudza nyaya iyoyi kucongress ikoko inotambirwa tiri kunzwa kutizvo kuna vasimon kayamoyo mutauriri webato vari kutizvo central committee inogona kutambira kana kusakutambira imi semaone renyu semuongorori wezvematongerwo enyika munoona bato rezanup f richigamushira here zvinenge zvabva kumadzimai
musangano wezanup f sezvinogaro taurwa napuresident vamunangagwa ibato rinofamba negwara saka kana zvichinge zvanzi nomutungamiri wenyika aiwazve iye zvino munoziva kuti yanga isingafani kunge iri congress asi yava extraordinary congress nezvakaitika handioni kana kuna madzimai avo vanotevera gwara romusangano vangava vangada kuzokosha kubva muzvisungu izvi zvinenge zvichizoparurwa nokubvumirwa napamberi zvinenge zvichingoreva kuti maybe ndoumwe unenge asinganyatsi kunzwisisa uyezve ndoumwe anenge achida kungotsvagawo zvaanotsvaka nokuti zviri pachena pakuti every site izi ndo panofanira kunge pane congress
ko ivo vamugabe vari kudaidzwa unzi vachidzoka kubato vari kutarisirwa here kunge vari kucongress
ndofunga nyaya yavamugabe inotinetsei zviri kwavari kunge varipo kana kusavapo asi ndofunga makanyatsokuona kuti mutungamiriri wenyika vamunangagwa vakati vamugabe is a father figure womusangano mabasa avo ose avakaita anofanira kupembedzwa nokuti ndivo vakatungamirira chimurenga kuti nhasi tive free saka kuvapo kwavo kana kusavapo kwavo zvinongodipenda ndingati nenhamanzwi yavanenge vachiita muviri wavo
nyanzvi inoongorora nezvematongero enyika uye iri nhengo yezanup f vagadzira chirumhanzi vachitaura vari parunhare vari muharare naRay Choto westudio 7 vagari vekumasvingo vari kuchema-chema nezviri kuitwa nemasoja ayo anoti ari kuchora todzero dzevanhu vagari ava vari kukurudzira hurumende kuti ibvise mauto mumigwagwa pamwe nemunzvimbo dzinozara veruzhinji Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera
kurudziro yekuti mauto abviswe inotevera kushungurudzwa nekutyorwa kwekodzero dzevanhu kuri kuitwa nemasoja aya mauto anonzi akarova vanhu pamwe nekuridzira pfuti kwaakaita mubhazi rekwaMB raienda kwamutare richangobuda mudhorobha remasvingo izvo zvakapotsa zvakodzeresa njodzi yaigona kutora upenyu hwevanhu vaEdward Jacob Manzanga vanoti mauto anofanira kuchibviswa muvanhu nekuti vave kugara mukutya
nyaya imwe yotine chaivo kuti tichagode kuti kushandiswa kwava kuita masoja nehurumende yamunangaro niko kwava kuti tichanoti masoja kubva kare kwaso taasingamaoni taitongoona mablack boot saka masoja autotirisa kudarika zvataiona kare saka handizivi kuti zvingagadzirwa sei toda kuti masoja hondo yavo yavakarwa vakagona hondo yebhuti taiusuwa kudei vaigarawo mabharaks kuti totozovavingaizvo kazvinhu zvashata totovavingaizvo akanoti vauye kwatiri
vaobert kurumidzai vanoti vanoshora zvikurukuridzwa kwakaitwa pfuti apo vanhu vazhinji vanga vari mubhazi
tiri kushushikana zvisingaiti because mubhazi rakaridzirwa pfuti rimaitori nehama dzedu apo mamune vanhu vakawanda mubhazi momzvokuti dai bhazi rakaita kana tsaona ka dai vanhu vakatosurasikirwa nehama kana nenehama yangu yava imomo haa masoja nasoti basa ravo ka vavakaita pavo pakwana zveparodhi ka hazvisi zvavo izvibozi nenyaya dzatiri kungonzwa futi dzimwe dziri kuitika idza masoja dai adzokerawo kumabharaki kwavo chadzokera di kumapurisa edu akudhara
valouis mubango vanoti zvakwana kuti masoja ave ari munharaunda yavo
pari zvino vari kuti zvakwana kuti masoja arambe ari munharaunda mavo ngaachidzokera kumabharaksi avo izvo zviri kuonekwa nekutyoredzwa kodzero kuri kuitwa vagari vemunomasvingo vachirohwa nemasoja pamwe masoja achibudisa pfuti achiridza pfuti panzvimbo yakazara vanhu izvi zvinova zvinoisa upenyu hwavanhu vagari vemuno mumasvingo munjodzi
nyanzvi mune zvekodzero dzevanhu vari mutauriri wemasvingo human rights trust vatine mapingiro evanoti mauto ari kukora kodzero dzevanhu uye bumbiro remutemo renyika
nemauto izvi kutyora kodzero dzevanhu ende vari kutotyora zvebumbiro remutemo wedu wenyika iro risingavabvumidzi kuti vavanodzvinyirira vanhu kana kuruwa wanu futi mkufamba umu. Basarao iyo masoja edo awa ndere kuchengeteza runyararo mwenyika medu kwete kushunguru za wanu ni kukonzeleza mirishongazi zinara anitaru kano shawaita isu.
Shondora pura, zimenengo ze paramende, zakarati za woku nyunyuta nenyaya ii, zikawuza mta oriruwe paramende va Jacob Mdenda, kutiva uze mtunga miru wenyika wa Emerson Mnangagwa, kutiva kuchikora bumbiro wenyika ni kuramba wakadira mauto muwanu. Mamdenda wanonzi, wakavimbisa kwenisa nyayayi kumtunga miru wenyika. Nyaya ze mauto arukurowa ne kushamisa puti zirizo muwanu, zateke shera mmatande mtande. Mungwe muto mumusha we pangolini anonzi, akasiya zvidhakwa mbao zvakabatira ana maoko, mushure mekubudisa nekuridza puti, anetsana nemumwe murume, pamusoro pemusikana anoita basa rekutengesa muviri panguva dzemanheru. Kunyange takundikana kubata mutauriri wemauto munyika, Keno Overson Mugwisi, vakaudza vepapepa nao kuti vanhu vari kuitirwa izvi, ngavabudise umbovo kuitira kuti vaferefete nyaya idzi, vachivakurudzirazve kumhangara nyaya dzacho kumapurisa. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Masoja arova vanhu vanotengesera mumigwagwa yemuHarare nhasi akavatorera zvinhu zvavanga vachitengesa. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Wange huri hwekiti negonzo muHarare nhasi mangwanani, apo masoja anga achifamba nemapurisa ezeta rapi pamwe nemapurisa ekanzuru amhanyisana nevanotengesera mumigwagwa. Mumwe vanotengesera mumigwagwa vaVictor Gutuza vati vamwe vavo varohwa vakatorwa zvinhu zvavo vakasungwa.
Masoja ari kufamba nekanzuru nemapurisa vari matrack. Masoja ari kurova mavhenda. Zvinotyisa zvekuti ukaona ichirova unoti zviri kufamba sei. Saka hatisi kufara nemaitiro ari kuita mauto, kuti mauto anorova masivirieni, anorova mavhenda, akuita basa rekupfeka kamafurashi kuenda komatandanisa mavhenda nekumashungurudza nenzira dzakaomarara kudai. Hazvisiri izvo zvataitarisira kuti mauto ringava basa ravo iroro kuti vamhanyire mavhenda nekurova.
Muzvaresarudzai mudende vati havasi kufara nezviri kuitwa nemasoja, vachiti kutengesa ndiko kuri kuraramisa mhuri yavo.
Ndatitozvidi zvavari kutoita nekutoti hakuna mabasa, totoshaya totoita sei kuti tigare kumba chekuchaiko vavo, totopererwa kuti vana chavo chaivo tinovapa chii. Saka zvavari kutoita, vari kutoita zvinhu zvakashata, vari kutoita uori mukati nyika uno, taitoti zvinhu zvanaka sei, tatova kutiona zvatova wese. Saka taperera, ngavambomira mabasa atanga avhurwa ndokuti vazoona kuti hatiendere kumabasa. Pari zvino ngavambomira timbotsvakawo mabasa, timboona kurarama nepapa maindastri asati avhurwa.
VaZakaria Zumbika vanoti wokutorerwa kwavaitwa zvinhu nemasoja nemapurisa pamwe nevekanzuru kwavasiya vasina chokubata. VaZumbika vati dai hurumende yagadzirisa nyaya dzekushayikwa kwemabasa.
Izvi zvimuonera ndiri kuita ndekuti varoda kutoti tife, nekuti mukada kuzvitarisa kuindastri kwacho chaiko hakuna kana chiriko. Saka rikabva murodhi tinoenda kupi? Mhuri inofane nzara, saka muri kuona mbavha dziri kuwandisa. Inini ndachitongofunga kuti dai vaikwanisa vagona kutivhurira indastri, nekuti vakatadza kutivhurira indastri hambavha dzaakutowandisa. Izvezvi kune kwakawanda kwakabiwa kubva kwatanga kunetswa kwamavhenda murodhi, dai vangotiitirwo zvekuti tigone kuwana zvekuita.
VaGutuza vati havasi kuzobuda mumigwagwa kudzamara hurumende yavhura maindastri.
Mamiriro akaita zvinhu munyika ndo acharamba kuti tirambe tichitengesa, nekuti munyika muno hamuna mabasa. Nyika yakaomerwa. Tinotoona kutoti zvaakuita masoja izvi vasvika panguva yekuti vatosvika zvavo pakutotiuraya. Zvichida pamwe ndo zvingatotibvisa muno. Muno mukutengesa mustreet umu tinoona sokuti tingatobviswa nerufu seurwo rwuri rwaaunza iye purezidendi mutsva wapo, wekuti masoja anovapa pemisheni kuti vatirove. Ndo chete nzira ingakwanisa kutibvisa yekutirova kusvika vatiuraya. Zvechokwadi, tichibvawo pano tichiendawo kumakuva. Saizvozvo hatina zvokuti masoja tingaadzorera kana kuti tichazorwisana nemasoja, asi ticharapa tichitengesa kusvika tabviswa nerufu saizvozvo.
Hatina wakwanza kutawara na mea wea Harare va Bernard Manyenyeni kutitinzwe divira wapanya ii mutawaruwe kanzuru va Michael Uchideme vakati wanoda kuti vanotengesera mumigwagwa vashandire munzvimbo dzakatarwa nekanzuru kuti vatengesere asi vanotengesera mumigwagwa ava vanoti nzvimbo idzi dziri kure nevatengi uye havakwane vese kushandira munzvimbo idzi. Hatina kukwanisa kutaura nevatauriri vemapurisa nemasoja amai Charity Charamba na Kenneth Overson Mugwisi kutinzwe divi remapurisa nemasoja panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vatungamiri vemapato matatu ari MDC Alliance vari Washington DC umo vari kuita misangano nevakuru vakuru muhurumende yeAmerica. Vari kuno kuAmerica ndiva Jacob Ngarivhume, mutungamiri weTransform Zimbabwe, vatendai biti mutungamiri wePeople's Democratic Party, pamwe nemumwe wavatevedzeri wemutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa, avo vari kumirira vaMorgan Tsvangirai. Nhasi vabiti vari kutaura pamberi pekomiti yeSenate inoona nezvekunze kweAmerica. Vamwe vachange vachitaura pamusoro peZimbabwe ndiva Dewa Mavhinga, mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, munyori Peter Godwin, pamwe naamai Stephanie Sullivan, mutevedzeri wemunyori anoona nezveAfrica muAmerica.
Vatereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave, ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makaterera Studio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nhasi papomera nhengo dzedare reparamende dzebato reDemocratic Party mhosva yekuchidzira moto panyaya yezvipomerwa zvokubata vanhukadzi zvisiri pamwero pavakanga vasati vapinda muWhite House. Panau Herald rinoti mabhanga emunyika akazivisa nechishanu chapfuura kuti ave kuzotambira sechibatiso chekuti murimi akwerete mari zvibvumirano zvekushandisa minda zvemakore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe zvakabhiwa kuvarimi vakagariswa patsva nehurumende. Mutungamiri wesangano revarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union vaHwanda Chabikwa vanoti varimi vanotambira nemufaro shanduko iyi sezvo zvichikwanisirawo ranga ragara riri iro dambudziko guru riri kuvatadzisa kushandisa minda zvine pfunditso. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7 muchikamu chedu chezveupfumi.
Zvakati varimi vekare vatikasiva vakatiwa nevarimi vakawanda mumapurazi umu vaishandisa land sesecurity. Now mabhenga angaaane zvekuti land izvava kuti varimi ngavachishandisa dzia dzemumakaundi sesecurity. Saka zvinhu zvaka zvatoomera varimi nokuzoomerawo urimi hwenyika. Saka urongwa hwehuregatangu humirira tinoziva kuti mabhengi avanhu vaimbotsika tsikawo kana vazoguma kuti hava kuzohambira manairira eendi sekota yekuti varimi vakwanise kuwana zvikwereti aiwa tinonzwa kufara takazvinzwa hedu asi zvikaitika tinonzwa kufara nokuti tagara takazvitarisira izvozvo
asi vachabikwa mubvunzo unokasika kuuya pamiromo yevamwe ndewekuti ko murimi akazotadza kubhadhara chikwereti kumabhanga
zvazvino zvakureva zvekuti bhanga rinenge rakutora lisi iyi toti murimi wewe ndini chabikwa lisa gavhumendi ini ndini lisi iyi ndikatadza kubhadhara chikwereti bhanga rinotora lisi agreement iyoyo ndiri pakushandisa isina lisi agreement ini ndosaa ndisina ndatorwa lisi agreement nebhanga akuda kutaisa lendi iyoyo kuti rikwanise kusevhisa chikwereti chandasiya inini
saka zvinenge zvakureva here kuti kana bhanga rakanga razopedza kutora mari yaro chikwereti changa chine murimi rinozodzosera munda iwoyo kumurimi
munda agara igavhumendi kana vatora chikwereti chavo chapedza vodzosera lendi iyoyo kugavhumendi
asi zvii zvikuru zvinonyanyoda kukweretwa nevarimi vachabikwa
tine inonzi seasonal loan seasonal loan ndemari yatinoshandisa pamwaka pasizi rimwe chete yatinotenga mainputs nayo makosti ese atinoshandisa aye magetsi tiwewo reba mari inodyiwa tiriekuchitota iyo ensoonsoni ndo one yatino seasonal loan number two nemari yatinoti medium long term ndinoshandisa kutenga zvokurimisa zvacho zvakaita sematrakita maimplement acho zvakaita nokugadzisa irrigation kuita kuti urimi husumuke una mberi kutenga bridgestock yemombe kuvaka madhibha nemahendri kasi emombe kuita kuti urimi ange ane zvekushandisa kuti urimi wake hundimberi saka mari iyoyoyo inofanira kuti vanikwe kumabhengi asi iri mitengo iri competitive internationally
pari zvino zvikwereti izvi zvakamira papi painterest yacho mabhanga kana kwamunokwereta
zvikwereti zvemabhanga pari zvino zvinobvira pa18% kumusoro kwacho zvakatotindwa gogore riro rinema kumashure kwese zvati kana kuma30 chaiko apa zvaku18 ndeepamusoro zvakaitwa mupanda muviri kunonzi high risk ine pesenage hai ndokuma18% zvichidzika kusvikira 6% zvinonzi lowest risk saka tiri kuona varimi havasi kumbopinda because nenyaya yeclimate change urimi hwese hwekutorwa is high risk
avo vanga vari mutungamiri wezimbabwe commercial farmers union vahwanda chabikwa vari parunhare muchegutu kumashonaland west najonga kandemiri westudio 7 Makaterera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc murayiridzi wechikwata chengezi platinum stars tonderai ndiraya haasi kuenda kuzororo achiedza kugadzirisa chikwata chake kuti chisatorerwe mukombe weleague pamuromo sezvakaitika mwaka uchangopera michael kariati anotipa nyaya iyi
Nderaya anoti iye nevatevedzeri vake havasi kuenda kuzororo sezvo vari mubishi rogadzisa chikwata chavo kuti chisatorerwe mukombe weleague pamuromo sezvakaitika mwaka uchangopera Ngezi Platinum Stars yakapedza iri pachinhano chechitatu nemapoints makumi matanhatu nemashanu mapoints manomwe pasi peFC Platinum uyezve mapoints mashanu pasi pedynamos mushure mekumbotungamira makwikwi aya kwenguva refu ndiraya anoti iko zvino vari pakati pekugadzirisa chikwata kwete chekutanga chete asi zvimwe zvikwata zvavo achiwedzera iye kuti gore rino havasi kuziva chinonzi kisimisi kana gore idzva sezvo vaine basa guru.
Hatina zororo, hatina kisimusi kana kuti new year. Tinenge tiri pa basa. Iko zvino tiri mubishi, bishi rekugadzisa zvikwata zvedu kuitira season iri inouya.
Ndiraya anoti ndangariro dzekuti vakatungamira makundano elite kwenguva refu hadzisi kupera, achiti iye vari kurwadzikana zvikuru kuti vakazopedza vari pachinhano chechitatu pamakwikwi aitarisika kunge ndivo vachatora mukombe.
Chikwata chedu chakaita mavhiki akati one day chiri pamusoro pelog. Chakazongo tatarika zvacho kwekupesira kwesizini, asi ndangariro idzodzo dzakaramba dziri mune vanhu nozokwanisa kuno krosa mutsara wekuti tisumudze mukombe.
Ndiraya anoti ari kuda kuchengetedza vatambi vanga anavo mwaka uno, achitarisira zvekare kuti achawana vamwe vatambi vekusimbisa madamburo.
Ndinodavira kuti patinosangana zvego tichakwanisa kumhanya kuti tikwanise kuchengetedza vatambi vatinawo pamwe chete nekutsvagawo vashomanani vanosimbisa chikwata chedu kuti tikwanise kupfuura zvatakaita mugore rino.
Ndiraya anoti kutamba kwavakaita mucaf confederation cup hakuna kuvakanganisa matambiro avo mupremier soccer league, achiti iye chave kudiwa iko zvino igadziriro yakasimba kuti vatore mukombe weleague uyo uri kuvatsvedza. Gore rapera Ngezi Platinum Stars yakatora mukombe wechibuku Super Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Mujirongwa cheve chidiki che The Connection nasi tiri kutarisa chirongwa chekunyoresa vanhu vachavhota musarudzo dza 2018. Mati manyoresa here? Kana musati zvizvikonzero. Kana muchida kupinda muchirongwa, titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp pa namba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora pa Facebook yedu ye VOA Shona. Ngati sanganei nhasi muchirongwa The Connection, muneni Ntungamiri Nkomo na Mike Hove.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Kongiresi yeZANU-PF yotarisirwa kusanzwa zvisungo zvevanhukadzi vanga vachida kuti mumwe wavatevedzeri vemutungamiri webato iri ave munhukadzi. Zimbabwe inokurukurwa muWashington DC nekomiti yeSenate inoona nezvekunze kweAmerica. Vagari vomasvingo vokurudzira hurumende kuti ibise mauto mumigwagwa pamwe nemunzvimbo dzinosvikwa neveruzhinji. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange munesu zvekare apo tichikupai zviri kuitika muZimbabwe. Tiri muWashington DC, ndini wenyu Tanonoka Hwande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.